simwe hama nevamwe vanhu vakashanda navandevele vati havana mamwe mashoko avangave nawo pamusoro pemufi kunze kwekuvarumbidza. Hanzvadzi yemushakabvu amai Teni Mijoso vati mhuri yavo iri kurwadziwa zvikuru nekushaya kwavandevele vachiti mufi aive vachirera nherera achibatsira hama pamwe nevatorwa vemunharaunda mavaigara.
I know my brother is a very kind man. He was looking after a big family.
Amai Mijoso vati vandevele vaive vanzi vaifanirwa kuendeswa kuHarare nendege kunoongororwa nanamazvikokota asi vazoshaya izvi zvisati zvaitika. Vati vari kurwadziwa zvikuru nenyaya yekuti vanhu vanorasikirwa neupenyu nekuda kwekushayikwa kwanamazvikokota munyika. Munyori mukuru wezapu vaStrike Mukandla vati vakatanga kuziva mushakabvu pavakasangana kuUnited Kingdom mumakore ekuma70. Vamukandla vati havabvumirane netsika inoitwa nebato reZANU-PF yekuti ndiro rinopa chiga chekuti munhu anopiwa ruremekedzo rwegamba renyika ndiani. Asi vamukandla vati vandevele munhu anokodzera kupiwa ruremekedzo urwu nekuda kwenhoroondo yavo muhondo yerusununguko rwenyika uyewo nemabasa avakaita nyika yawana kuzvitonga. Vamukandla vati vandevele vaive munhu asingatye kutaura pfungwa dzake vakatiwo mushakabvu ndemumwe wenhengo dzebato rezapu dzakati bato iri ribude mubatanidzwa waro nebato reZANU-PF.
Tarasikirwa maningi. Vandevele vanga vari munhu very forthright person and munhu wevanhu. Muna 2072-08 vandevele mumwe wevanhu vakatsamwa nekusava batikana kwevanhu vezapu vaive muZANU-PF. Saka ndova vakati hatibudei musha uyu hausi wedu.
Vandevele vane nhoroondo yakasimba yekurwira rusununguko. Vainge vari nhengo yeAfrican National Congress yekusouth Africa kubva muna 1960 apo vaidzidza paUniversity of Natal. Vakazotora degree ravo remutemo paQueen's University Belfast muna 1970 ndokuzodzoka kumusha nyika ichiri kunzi Rhodesia kuzoita sachigaro wezapu. Muna 1995 vakaitwa mutauriri wedare reparamende chigaro chakazotorwa nava Emerson Mnangagwa muna 2000. Muna 2001 vandevele vakapiwa honorary doctorate degree neUniversity of Essex yekuBritain. Urongwa hwekuti vandevele vachavigwa rini uye kuti kupi hausati hwavepo sezvo vamwe vemhuri yavo kusanganisira mudzimai wavo amai Veneta Ndevele vasati vasvika kubva mhiri kwemakungwa. Vanhu vakaungana pa7B Hope Road kuWoodville muBulawayo. Vandevele avo vange vave nemakore makumi masere nematatu vasiya mudzimai vana vashanu pamwe nevazukuru vane chitsama. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.